This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 5, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire, nichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mwanakomana wemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe, Russell Gorereza, anobatwa nemhosva yekuuraya munhu mutsaona yemumugwagwa.
Vaimbove sachigaro vechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaJimu Kunaka votorerwa midziyo nechikonzi mushure mekutadza kubhadhara munhu wavakarova muna 2008.
Zvipangamazano zvemuAmerica zvoyambira vaBarack Obama kuti vasabvise ziso ravo paZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mwanakomana wemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe, Russell Gorereza, nasi abatwa nemhosva yekuuraya munhu mutsaona yemumugwagwa. Mutorodi wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Russell Gorereza, anove mwana waMai Grace Mugabe, wavakaita nava Stanley Gorereza, avo vaimbova wing commander kumauto emuchadenga, vasati varorwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, amiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi, achipomerwa mhosva yekutsika munhu nemotokari akafa. Muchuchisi wenyaya iyi, muzvare Venenzia Mutake, vaudza dare kuti Gorereza, uyo ane makore makumi matatu nerimwe chete, aityaira motokari yerudzi rweBMW muna Samura Mashau muHarare musi wa23 kukadzi gore rino, paakadhuma munhu akabva afira pakarepo. Mushakabvu uyu haana kutaurwa zita rake mudare. Muzvare Mutake vati Gorereza aimhanya zvikuru zvakakonzera kuti atadze kumisa motokari yake paakaona munhu achipinda mumugwagwa. Musungwa uyu, uyo akarariswa muchitokisi nezuro, auya kudare asina gweta, ndobva abvuma mhosva yaanga achipomerwa iyi. Mushure mekubvuma mhosva iyi, Gorereza abva akumbira ruregerero kudare pamusoro pekukonzeresa rufu rwemunhu uyu watisati taziva nanhasi kuti ndiani. Zvichakadai, mutongi wedare vavakai Chikwekwe vatura mutongo wekuti Gorereza abhadhare faindi yemazana masere emadhora kana kuti apike mwedzi miviri mujeri mushure mekumubata nemhosva yekutyaira motokari zvisina tsarukano. Vatiwo vaona zvakakodzera kuti vamupe mutongo wakareruka nepamusana pekuti munhu asati ambobatwa nemhosva uye munhu ane mwana mudiki waanochengeta mushure mekunge arambana nemudzimai wake. Mushure memutongo wavaChikwekwe uyu, Gorereza asumudza ruoko zvakare mudare ndokukumbira ruregerero zvakare. Mune imwewo nyaya, chikwata chevemabhizimusi chekuAmerica chiri kushanya kwemazuva maviri muZimbabwe chinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yatevedzerwa kuitira kuti vanoda kusima mari dzavo muZimbabwe vaite izvi vakasununguka. Chikwata chekuAmerica chevanhu vanomwe cheCorporate Council on Africa ichi chiri kutungamirwa navaPhil Dillon, avo vaudza vatori venhau kuti kutevedzera mutemo chinhu chakakosha zvikuru. Zvataurwa navaDillon zvatsinirwa navaTinashe Rwodzi, vano vemutungamiriri wesangano reAmerican Business Association of Zimbabwe.
Kwese kwese kwatinofamba tichikurudzira vemabhizimusi kuti vauye muno, nyaya yekutevedzerwa kwemitemo inyaya yavanokoshesesa zvikurukuru. Isuwo mukutaura kwedu nehurumende, inyaya yatinopawo kuhurumende kuti inyaya inodikwa nevemabhizimusi kuti vaone inofamba zvakanaka, nokuti hurumende weiri kutikurudzirawo tishanda pamwe chete.
VaDillon vatiwo hurumende inofanira kutarisa zvakare mutemo wekuendeswa kwehupfumi kuvatema, vachiti mutemo uyu unokonzera kuti vekunze vane mari vasade kuzosima mari dzavo munyika. varuodzi vati chikwata chekuAmerica ichi chakasangana nevakuru vakuru vemuhurumende vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazeya nyaya dzakafanana neidzodzi. VaDeLeon vati pane mukana wekuti vemabhizimisi vekuAmerica vanogona kuzosima mari mune zvemigodhi, kurima pamwe nekushanyirana, asi havana kutara nguva yekuti izvi zvingaitike rini, vachiti vari kuda kunyatsonzwisa mafambisirwo ezvinhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America. Vaimboisa chigaro vevechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka varamba mashoko ari kubuda ekuti vakatorerwa midziyo yavo yakawanda nechikonzi mushure mekutadza kubhadhara mari inoita zviuru zvina zvemadhora zvavakanzi nedare vabhadhare kuna vaPrince Jack vavanonzi vakarova muna 2008. VaKunaka vanoti chakaitika chete ndechekuti chikonzi chakasvitsa mapepa ekuvazivisa kuti vachatorerwa zvinhu zvavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya kana vasina kubhadhara mari iye. Vanoti vari kupikisa danho iri uye vatuma magweta avo kuti apikise nyaya iyi kuburikidza nekukwikwidza kudare repamusoro reHigh Court. Gore rapera dare rakawana vaKunaka ava vanonzi vaitungamira chikwata chechipangano vaine mhosva yekurova nekukuwadza nhengo yeMDC vaJack muna 2008. Nyaya iyi yakazopinda mudare muna 2009 asi vaKunaka havana kuenda kudare iri izvo zvakazoita kuti gore rapera dare ripe mutongo wekuti vaKunaka vabhadhare mari iye. Asi vaKunaka vanoti havana kumbobvira vawana magwaro aivadaidza kumataredzi mhosva uye vari kuramba kuti vakarova nekukuwadza vaJack. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehofisi yechikonzi yaDeputy Sheriff. Ngatinzwei hurukuro yataita navaKunaka pamusoro penyaya iye.
Ndinoda kuti ndijekese panyaya iyoyo kuti ini handina property yakatorwa naDeputy Sheriff. Kumba kwangu zvino zvangu kupa kwangu zviriko zvakakwana zvazagara zvakangoita misi yose.
Asi pane hurongwa here hwekuti vehofisi yaDeputy Sheriff kana chikonzi vauye vachitora zvinhu zvenyu?
Ya, ndaine mapepa ndakaona akabva kupiwa kumba kwangu mari mwezuro. Rachitiwo ndine munhu wandaifanira kubhadhara $4,000 yake ari kuclaima iye kuti ndakamurova ini 2008 usiku ndiine vamwe vanhu vandakanga ndiinavo. Asi chinondishamisa panyaya iyi ndechekuti ini wacho handina kubvira ndakambosevhwa mapepa ekudanwa kudare kuti nyaya iyi igotongwa ndiripo. Ndiri kutonzi yakatongwa ikapiwa jajimendi ini ndakadifota handina kukwanisa kuenda kudare. Asi handina munhu wandakaona akauya kuzondisevha mapepa ekuti ndakanga ndichidiwa kudare. So nekudaro ini ndaona mapepa auya ndakanga ndikatyamadza kuona mapepa iwayo achisvika. Zvinova zvazondipa kuti ndiinstructe malawyers angu kuti vafaile mapepers kuHigh Court erecision of that decision yacho yakatorwa iyoyoyo yejudgment yakapiwa ini ndisipo.
Saka pane mhinduro here yati yapiwa gweta renyu pamusoro penyaya iyoyi?
Handisati ndapiwa mhinduro, ndichapiwa mhinduro mukupera kwezuva.
Asi iyo nyaya yemunhu ari kuti makamurova uyu, chii chakatora nzvimbo vaKunaka?
Handitomuziva munhu wacho kana chiso chake, handitoziva kuti ndiani. Chinondinetsa ndechekuti kana munhu wakarohwa 2008 sei asina kuenda kunoripota kumapurisa, nekuti kurova munhu munyika ino yeZimbabwe is a criminal offense.
Vanga vari vaimbowesa chigaro vechidiki veZanu PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Tichiri muZanu PF, Politbiro yeZanu PF yambomisa nhasi vanhu makumi matatu nevapfumbamwe kuva nhengo dzebato iri. Vamiswa ava vanobva mumatunhu matatu eBulawayo, Mashonaland West neMatabeleland South. Nhengo makumi matatu nenomwe dzambomiswa kwemakore maviri uko nhengo mbiri vawebster shamu navasylvester nguni vambomiswa kwemakore mashanu vamwe vambomiswa basa vanosanganisira vakalister sintlovu vekubulawayo vakindness paradza vekumashonaland west pamwe navaandrew langa vekumatebetland south nevamwe
Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muNigeria vanoti vanhu vanodarika makumi matatu vakafa nezuro zvichitevera kuputika kwebhambu muguta guru redunhu reAdamawa reYola. Guta iri riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweNigeria uko kuri kuvhiringwa nemabasa echikwata cheBoko Haram. Zvinonzi vamwe vanhu makumi matatu nevasere vakakuvarawo muchiitiko ichi uye vari kurapwa muzvipatara zviri mudunhu iri.
Mukuru wemapurisa muPakistan anoti vanhu vasere kubva pavanhu gumi vakakandwa mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekurwisa murwiri wekodzero dzevanhu uye akakwanisawo kuwina Nobel Peace Prize Malala Yousaf pamusana pemabasa ake ekurwira dzidzo yevanhukadzi vaburitswa mujeri. Vasali Marwati, mukuru wemapurisa muSwat Valley, vaudza masangano enhau kuti varume vasere ava vaburitswa mujeri nepamusana pekushaya uchapupu unovaroverera nemhosva. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama avakatumira nhumwa dzavo kuZimbabwe masvondo apfuura varikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe sezvo zvinhu zvichizogona kuguma zvaita manyamamire nerongo munyika muchiita kurwisana. Muyambiro yakanyorwa nechipangamazano musangano reCenter for Global Development vaTodd Moss pamwe navaJeff Smith vanoshanda nesangano reRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights vaviri ava vanoti Zimbabwe inofanira kuiswa mubhodhi rinotarisa nyika dzinotyirwa kuti dzinogona kuita mhirizhonga muhurumende yavaObama. Bhodhi iri rinonzi Atrocities Prevention Board. Asi ko Zimbabwe ingapinde sei apa? VaMoss navaSmith vanoti ukaona gudo ratotama hobi ziva kuti mubvumbi wabvira kure. Vanoti kurwisana mumapato ose ezvematongerwo enyika, kupambwa kwevanhu uye upfumi hwenyika wananga kumawere zvinhu zvinogona kuitira kuti Zimbabwe isagadzikane. Kunyange hazvo kuine nyika dzine hondo dzakaita seSomalia, Iraq, Syria, Ukraine neNigeria, vaviri ava vanoti zviri nani kuti Zimbabwe igadziriswe zvinhu zvisati zvasvika pakaipa. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanotenda kuti zvinhu zvasvika pakaipa muZimbabwe.
Unoona chinoita kana panhu pamboita sekuti paita mhirizhonga yeupfumi zvakadai. Munombofunga kuti mabata vanhu kumeso ukati tibona sweni tichakupai. Asi chasvika panguva yekuti zvichapera zvese izvozvo mozoita sei? Makambani ari kuvharwa, hapana chiri kufamba, kuminda kwacho vanhu vane nzara. Muchazosvika panguva yekuti kana kuti kubhadhara mupfumi chaichaiko munoshaya. Saka mune makazvisikira moto mega. Zvinova ndizvo zvinhu zvatiroda kuti isusu hazvifaniri kuva zvinyika. Isu hatidi kumhirishonga munyika izvi, toda kuti nyika ifambe zvakanaka. So izvi zvinhu zvichapenge zvoitika.
Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru webato reMDC Renewal Team vatendai biti avanotiwo munyika hamuna kumira zvakanaka zvachose.
Chiri papa mukoma Blessing ndechekuti kahurumende vakomana vezana ava chikwambo chinofidha on blood. If you look history yavo yese, there has to be blood, blood has to be shed. Hatina runyararo ratakamboti taitawo nevakomanazo. So mukatarisa after independence takaita guku rahundi, takaita violence around land reform, takaita violence yemaelection kunyanyanya 2008. So what is happening now? Hondo yaminama manje, because number one, zvokuba zvazvishoma, madiamonds akusina, vakaba vakapedza makambani avangu achikorera mari vachinyamari avharika zviri kubuda kuminda hakuna. Saka pekudya papa shoma, saka vaakurwisana manje. mepo za kuira pangula kamoto kamperelele kete kamita spark
Gweta uye vari nengo MDC inotungamirwa na Washman Ngube va David Coulthard vanotiwo Zimbabwe injodzi yakamirira kuitika nekuti kurwisana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kurikuramba kuchienderera mberi asi nengo yeZANU PF Politburo vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti muZimbabwe mune runyararo uye America ndiyo inoda kuti zvinhu sagadzikane
Comrade Zulu ziroto zvinoramba zviri ziroto Ma Americans akanga achirota kubva 2001 vachisa ma sanctions kuti vanhu vachamukira hurumende yavamugabe hazvina kuitika since 2001 hazvii zvakaitika
vamangwana vanotiwo nyaya yekuti ndiani achatsiva vamugabe harisi dambudziko
hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo nyika yedu ine constitution inotaura kuti kana vamugabe voda kunozorora mutungamiriri anosarudzwa sei vanhu vanovhotera mutungamiriri wavanoda
Vamos na Smith vanotipo masangano akaita se United Nations ne African Union anofarira kugara akatarisa zviri kuitika muZimbabwe uye kuyeuchidzawo mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nevamwe muhurumende yeZANU PF kuti kuchikora kodzero dzevanhu nekuita vanhu kafira mberi inyaya dzinouya nemurango wakasimba
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. Tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanotengesa mumigwagwa zvichitevera nguva yavakatarirwa nehurumende yekuti vange vabva mukati memaguta avanotengesera panosvika mvuro wesvondo rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei ma text messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzemitambo upenyu hweshamwari dzevari kusiya basa semutungamiri weFIFA vaJoseph Sepp Blatter wapinda paromana nzombe vakawanda muZimbabwe vachiti vose vaidyidzana navaBlatter vasiyewo zvigaro zvavainazvo mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanya iye
Upenyu hwevese vane chekuita navaBlatter hwamira netambo neruzhinji kubva kumativi mana ese enyika vachi vanofarira kusiya basa sezvakaita mumwe wavo mukuru wedzikwa vakadhedhure ndiwo mumwe wacho vateveri nhabvu vachiti vadhure havafaniri kumirira kudzingwa basa asiti vanofarira kungoregedza vega sezvakaita shamwari yavo vadhure vanga vari pedyo zvikuru navaBlatter zvekuti vakabuda pachena panguva yesarudze mutungamiri weFIFA kuti vanga vachisa vhoti yavo pana vaBlatter muteveri mukuru wechikwata chedynamos vaadam makombe vanoti kuenda kwavaBlatter ndiyo nguva yanga yakamirirwa muZimbabwe kuti vadhuve vadzingwe
zvavanga vakamirira vomuno ndofunga atora zitanzi kuti hazvitori nguva kadzibeti unenge atotaura egawo kuti ndabuda nekuti akanyatsogudzikana kuti munhu waakanga akamirira akaona kuti zvandinoita zvichitsotsi naiyo zvanga achiita muno zvichitsotsi
sangano reZipa Council iro rinosarudza Zipa Board kusanganisawo mutungamiri wenhabvu muZimbabwe richasangana mukupera kwesvondo rinouya kuti vaone kuti nyaya yavadhuve inofambiswa sei sangano iri rakambobvisa vadhuve pachigaro masvondo matatu apfuura asi veFIFA vakaramba izvi vachiti zvaive zvichiri pamutemo vaandrew rodzi ava vanoti vanotevera chikwata chemawarriors vanoti munhu wese anga ane hukama navaBlatter anofanira kungosiyiswa basa
chinodikwa kuti tibvise vanhu vanga vane hukama navaBlatter nekuti bhora redu haringakwanise kubudirira kavakaramba varipo
vamakombe vanoti vadhuve vanga vachidzinga makambani anoda kuita mari vachitivo kuenda kwavo kunokwanisa kuunza sanduko huru munhabvu munyika
kana kadzibeti dhuve achinge aenda tinotanga kuuya masponsa tinoziva kuti vakamirira nekuti iye anga achizviita munhu ane mari saka vanga vachirega kuya chiti timboona mari yake tinoshanda sei yaramba kushanda bhora now develop
avesikunjira uyo akambotambira chikwata chemawarriors anoti veZipa Council vanofanira kuita chisungo nemupindo zvakamira zvakadai makundano ekasolaga premier soccer league apinda munharaunda yegumi nenhatu pick and in ichitungamira pick and in iri kusangana nechapungu iyo iri pachinhano chechina chapungu tiri kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kuwanikwa vakananga kugweru kuti vaone kuti mutambo uyu uchatambwa sei muascot stadium munyamunga stadium dynamos iri kusangana nezpc kariba vatsigiri vezpc kariba vari kuti kutonga kwedynamos kwakwana sezvo iri kunyadzisa muafrica vachiti ivo gore rino heravo kunyangwe hazvo vasiri kutamba zvakanaka pari zvino. Asi vatsigiri veDynamos vanoti aya maroto chete. VaErasmus Mukandawire vanoti Dynamos inotora zvekare mukombe gore rino. VaMukandawire vanowedzera kuti murairidzi wavo vaDesmond Gora vanofanira kushandura zvinhu nguva ichiripo kuti izvi zviitike. Imwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi. Highlanders vs Zaumine, Triangle vs Cholocho Pirates, Cape United vs Slam Lily, Papalos vs Wawa, Wange vs HP Platinum, Tongo Somius vs Harare City. Mumutambo wecricket, vanotungamira mutambo uyu varonga miserendende yemitambo mitanhatu yakateverana nedzimwe nyika. Kunyange hazvo vaine zvikore zvinosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora. Mutambo wega wega kurutora mari inosvika iyo mamiriyoni maviri emadhora. Asi sachigaro wesangano iri vaWilson Manase vanoti mitambo inofanira kutambwa vachikunda zvimwe zvikwata zvakauya muZimbabwe. VaManase vanoti kekutanga pamakore gumi apfuura Zimbabwe ichawana zvikwata zviviri chevechidiki nechevanhukadzi chashanyawo muZimbabwe gore rino risati rapera kubva kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
United Nations Security Council yakabuda nezvisungo zvinokomekedza nyika dzose pamwe nemasangano ari muhondo kuti kodzero dzevatori venhau dziremekedzwe munzvimbo dzose dzine kurwisana kana kukakavadzana.
Chisungo cheSecurity Council chinotiwo kusununguka mukushanda kwevatori kwenhau kwakakosha mukuunza gutsa ruzhinji, uye chinokurudzirawo nyika dzose kuti dzione kuti vatori venhau havasi kumbunyikidzwa mukuita mabasa avo uye kusiya vatori venhau vachiita basa ravo pasina kuvatyisidzira.
Chisungo che2022 chakatambirwa panguva yemhirizhonga yaiitirwa vatori venhau pasi rose yanga iveramba ichiwedzera kusanganisira kuurayiwa kwavo vari pamabasa, kupambwa pamwe nekukandwa mumajeri.
Vachitaura kuSecurity Council, mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Samantha Power vakataura pamusoro pemutori wenhau uye ari mukuru weSyrian Center for Media and Freedom Expression Mazen Darwish, uyo ane sangano rakaburitsa kuurayiwa kwevanhu nehurumende yava Assad muSyria. VaDawishi nevamwe vavo vaviri Hani Zitani naHussein Garia vakasungwa vakaiswa mujeri muna 2012. Kutonga kwavo kwambomiswa kanokwana makumi maviri nemana. Amai Power vakataurawo kuti vatori venhau vari kunetswa kunyange hazvo munyika dzimwe dzinenge dzisina hondo. Vakapa semuenzaniso kukandwa mujeri kwevatori venhau vapfumbamwe muEthiopia.
Nechisungo che2222 amai Power vanoti pasi rose rakaratidza zvakakoshera kuchengetedzwa kwekodzero dzevatori venhau pasi rose. Vakati masangano nedzihurumende dzinoramba dzichityora kodzero dzevatori venhau dzicharangwa zvakaomarara.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message nemaWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.
Tinofarira basa renyu. Munde mhore serewo hama dzangu kuhurungwe dzinoti Tinashe Mangoya, Tinashe Matenga, Nice Dokondo na Brian Mandu kuwange, munyori wekutanga uyo asina kuisa zita rake Blessing.
Mwanotiwo ndini munyaradzi Tablen Marumba pa 3.2 Brigade. Vakomana basa munogona, mutifarisirewo amai nababa vangu Mr. and Mrs. Marumba, pane dziwa uye tanatswa Tino na Alicia's mukoma wavo ndakasimba kuno.
Mumwe anoti makadi Studio 7 team. Ii, kuno kuZimbabwe vamugabe nezano PF vauraya nyika. Ndinoti tsvangirai neMDC musadzokera shure varume. Tatarisira kusunungurwa nemi. Ndini shumba ii kugokwe chireya.
Maswera sei vakomana nevasikana nepenyuro yeruzhinji. Ina handisi kufara neurongwa wekudzinga mavendors mumugwagwa mavanotengesa. Izvo zvinhu zvakaita manyamamiri nerongo muZimbabwe. Shua, takaresha pekuvhotera. Ndini Mukanya Adala anyora paFacebook page yedu.
Mumwe anoti makadiko Blessing naJonga, ndinoti basa munogona vakomana. Ndini muteereri weStudio 7 kuda kwashe Nyangwema. Ndikwazisireiwo vanhu ava, mudzimai wangu Mai Richard, baba vangu Mudhara Hobo, vari mubhuku rekwa Buseta kunyanga, ndichiti forward never backwards.
Aiwa, nguva yedu atereri ndiyo inenge yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba mbozha dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu. VOA Shona ndiyo Facebook page yedu. Mubva matifarira, tinotenda.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwedu. Email address yedu studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Nako kambo bvuma kubva kuna senior superstar Oliver Tukumtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenavo zvakare.
Mwanakomana wemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, Russell Goreraza, anobatwa nemhosva yekuuraya munhu mutsaona yemumugwagwa.
Vaimbova sachigaro vevechidiki muzanu PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka votorerwa midziyo nechikonzi mushure mekutadza kubhadhara munhu wavanonzi vakarova muna 2008.
Zvipangamazano zvemuAmerica zvoyambira vaBarack Obama kuti vasabvise ziso ravo paZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na ndimi yake Mwakalielia.